This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, kurume 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Komiti yeparamende inoona nezvemari inoudza chikwata cheInternational Monetary Fund chiri muZimbabwe kuti IMF igadzirise ukama hwayo neZimbabwe kuitira kuti nyika ichitanga kukwereteswawo mari nebhanga iri.
Banga guru renyika rinoburitsa mashoko ekudzikamisa hana dzeveruzhinji kuitira kuti vasarohwe nehana vachifunga kuti mari dzichashaikwa mumabhanga.
Veruzhinji votaura zvakasiyana-siyana pamusoro pahama iJoyce Mujuru avakafanobata chigaro chekutungamira bato reZimbabwe People First.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemari dzaudza chikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF chiri kushanya munyika kuti hadzisi kufara nekuti sangano iri harina zvariri kuita mukubatsira nyika nemari kunyange hazvo Zimbabwe iri kuita zvose zvayakanzi iite pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi cheIMF chaita musangano nekomiti iyi apo nengo dzeparamende dziri mukomiti iyi dzati hadzisi kufara kuti IMF haina zvairi kuita kuona kuti Zimbabwe yatanga kuwana rubatsiro rwemari kubva kuIMF neWorld Bank. Sachigaro vekomiti iyi vaDavid Chapika vaudza chikwata ichi chiri kutungamirwa navaDominico Faniza kuti chirongwa cheStaff Monitored Program chakatanga panguva yehurumende yemubatanidzwa muna 2013 uye kusvika pari zvino chiri kungoenderera mberi. Vati munguva pfupi inotevera nyika inenge yave kugadzira sarudzo uye hapana achazenge ave kutarisa nezvechirongwa ichi kana IMF ikasabatsira nekuti munhu wese anenge ava kuita zvesarudzo. Imwe nengo yekomiti vaSamson Mukanduri vatiwo IMF inofanira kudzora mwoyo kuti Zimbabwe ikwanise kuwana rubatsiro sezviri kuitawo dzimwe nyika dzinotambura. Asi vafaniza vati hapana rubatsiro ruchapiwa Zimbabwe kudza mari yabhadhara zvikwereti zvayo kuIMF. Vatiwo Zimbabwe inofanira kugadzirisa ushamwari hwayo nenyika dzayakakwereta mari vachiti nyika idzi inhengo dzeIMF uyewo ndidzo dzinotora danho rekuti Zimbabwe yobatsirwa here kana kuti kwete.
You have to pay back the arrears.
Munofanira kubhadhara zvikwereti. Hapana zvatinokwanisa kuita kana musati mabhadhara zvikwereti zvenyu kuIMF, World Bank neAfrican Development Bank.
Vatiwo nyaya iripo haisi nyaya yechikwereti chete asi kuti dzimwe nyika dzinoda kuti Zimbabwe igadzirise nyaya dzekutorwa kweminda sezvayakatsidza kuita mubumbiro remutemo wenyika. Vanoti havaone chingatadzise kuti Zimbabwe ibatsirwe neIMF, World Bank nemamwe masangano kana izvi zvikange zvaitwa. Vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vanoti nhengo dzeparamende dzine kodzero yekutsutsumwa neIMF sezvo pasina zvavari kuona zviri kuitika paupfumi kubva pakatanga chirongwa ichi.
Financially we are in a very serious situation. Saka vane right yekubvunza izvozvo because se economy hatisi kuona tiri kuita fanga tiri kuresponda zviri positive kumareforms eIMF.
Vanotiwo hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro pechirongwa ichi uye chinodiwa chete inyaya yekuti nyika igadzirise zvinhu zvayo kuti isapedzisere yave kuenda kumasangano akaita seIMF kuti iwane rubatsiro.
Tine dambudziko rekuti tabatirira zvinezvi kuIMF nokuti tatarira takanzwa chimbonzi look east zviya kunzi tarirai kueast. Tarirai iko zvinhu zvitaona kuti tanyatsobatirira kwatiro tinofungwa tichabatsirikana nako kuwest. Saka zvinhu zvacho zvinodawo direction iri clear yakadzama ine uchenjeri mukati.
Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni masere kumasangano akaita seIMF, World Bank nedzimwe nyika. Izvo zvave kuitadzisa kuwana rubatsiro rwemari zvinove zvaita kuti upfumi hwenyika husasimuke. Vafaniza nechikwata chavo vari kuongorora chirongwa cheStaff Monitored Program pamwe nekunzwa pfungwa dzehurumende vemabhizimisi nemasangano akasiyana-siyana, uye vachandotura gwaro ravo kubhodhi yeIMF muna kubvumbi, apo pachatorwa danho rekuti Zimbabwe yobatsirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya nasi vaburitsa gwaro kuvatori venhau vachiedza kudzikamisa hana dzevanhu, vachiti zvinhu zvakagadzikana kubhanga reBarclays Bank zvichitevera chiziviso cheBarclays Bank PLC yekuLondon kuti yave kutengesa mabhanga ayo ose gumi nerimwe ari muAfrica kusanganisira remuZimbabwe. Mukuru weBarclays Bank Zimbabwe vaGeorge Guvamatanga vanotiwo zvinhu zvakagadzikana mubhanga ravo, uye vakatowana mari inopfuura mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe mugore ra 2014 kusvika 2015. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsogadzikana mabhanga, vanhu vachiti vave kushaya mari uye mamwe maATM machines achinziwo anga asina mari. Bhanga guru reRBZ rati izvi zvakakonzerwa nekuti mabhanga emunyika haana kutora mari yakakwana kubva kuRBZ. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Zimbabwe, avo vanoti zvaitwa navamangudya ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa neRBZ kana pachinge patarisirwa kuti pangaita kusagadzikana mumabhanga.
Basa rebhanga rega rega, central bank yega yega munyika dzese, kuona kuti munyika yamo mune financial sector stability. Zvinowanzoitika ndezvekuti pakaitika mashoko asina kunaka anobata bank X anogona kuaffecta stability, zvoita kuti madepositor amhanye kumabhenga achida kutora mari dzavo nekuti anenge achitya kuti bhanga rinogona kuzonge richidonha. Saka I think zvaitwa necentral bank zvinobatsira pakuti zvinogadzikana, zvinogadzika hana dzemadepositor, hana dzemainvestor. Zvoita kuti at least munyika murambe mine stability kunyaya dzemabhanga edu.
Barclays Bank PLC iri kuti iri kubuda muAfrica kuti inyanyoita hayo bhizimisi muBritain nekuAmerica, zvingakonzera matambudziko akadii kuZimbabwe?
Zvinogona kukonzera madambudziko ekurasikirwa neconfidence mufinancial system yedu. Nekuti kana Barclays Bank International yakubuda muZimbabwe, zvakureva kuti chikamu chachine Barclays International chakutorwa nemashareholders emuno muZimbabwe. Manje dambudziko riripo nderekuti manguva yapfuura mabhanga ari locally owned anga achiita matambudziko ekusange achimanage fambiswa zvakanaka nyaya dzaya dzatinoti pachirungu poor corporate governance, nyaya dzemainternal control anenge asina kumira zvakanaka. Saka kana Barclays Bank ya locally owned, zvinogona kuita kuti madepositors vanga vaine mari, mainvestor vanga vaine mari muBarclays vasade kusiya mari dzavo dziri muBarclays. Vanhu vakawanda vasade kuita business neBarclays, zvoita kuti pawe neloss of business kuBarclays, zvoita kuti even pawe nekabank run kekuti vanhu vakutora mari dzavo kuBarclays vachisa kumainternational bank.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Veruzhinji vanoti bato idzva reZimbabwe People First iro riri kufanotungamirwa nevaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru runofanira kushanda zvakasimba kuti rikwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF iyo yave nemakore makumi matatu nematanhatu iri muutongi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura nestudio 7 muHarare vanoti amai mujuru avo vakaparura bato ravo reZimbabwe People First nezuro vanofanira kusunga dzisimbe kuti vakwanise kukurira ZANU-PF musarudzo dzemuna 2018. Mumwe wavanhu ava ndiva Bevan Chihuri avo vanogara mumusha wemabvuku muno muHarare. VaChihuri vanoti amai mujuru vane mukana wakakura kwazvo wekutora masimba kubva kuna vamugabe.
Kushanda kwakaita nehurumende iyi vane zvombo zvinogona kunga zvakakwana kuti vazoone kupidigura hurumende yavamugabe iyo vachigona kuzotora vanhu vakati kwandei kupfuura vari kuZANU-PF kuburikidza kunyange nemafunctions ari kuita.
Zvataurwa navaChihuri zvatsinirwa navakudzanai musena vanogara kuWestgate. Vamusena vati amai mujuru semunhu anga ari muhurumende kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 vave munhu ane rutsigiro rwakakura kwazvo kune vari muchiuto avo vakabuda pachena kuti havadi kutongwa nemunhu asina kurwa muhondo yerusununguko.
Mukana uripo wakakurisisa chaizvo nokuti vanhu veZimbabwe vasvika panguva yekuti varemera vakuda imwe alternative solution, alternative leader kuti avabvise musystem yaiswa neZANU-PF iri discriminatory, iri racial at the same time.
Mushure mekuparura kwavakaita bato ravo, mumwe mutsigiri weZimbabwe People First amai Patience Madzima vakati amai mujuru ndiwo vega munhu anobva kubato rinopikisa anogona kuita kuti munyika muve nerunyararo kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo.
Amai mujuru vanoda vanhu vese. Amai mujuru vatiudza kuti havasikuda zvekutuka, havasikuda zvemirishongana, vakuda zverunyararo. Zverunyararo ndizvo zvakarwirwa nevanhu. Izvi zvekuzvemirishongana zvinoita kuti tinongedzerana vakadzi vakuru tichituka varume vakuru ngazvipere. Hatichada, takuda peace, toda kubuilda ikonomi yedu zvakanaka.
Asi mumwe mugari weMuHarare vaEdgar Gweshe vanoti amai mujuru vanofanira kuzvichenura panyaya yekubirwa kunonzi kwakaitwa sarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero. MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti sarudzo dzapfuura dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro asi vamugabe nebato ravo vanoti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Hapana chakawanda chingati chingachinji nekuya kwaita amai mujuru nyaya dzezvinotongera nyika. Chispecially takatarisa nyaya yekuti kupinda kwavo uye kuita impact kwavo kunoenderana nekuti vatambirwa zvakadini nevanhu. Saka patingatotarisa nyaya yekutambirwa kwavo nevanhu tichitarisa ruregerero rwavakapa ruya, tinoona kuti vanhu havakwanisi kuti vanyatsosvika pakuvatambira vachivaregerera, vachivatambira semunhu avamba futi. Nokuti mukadaunzwa mastatements acho avaitaura, munhu arikungokumbira uregerero hake asi haasi kunyatsotaura chaizvoizvo kukanganisika kwacho kwaitika. Tine nyaya dzekubirirwa kwebaelections, tine nyaya dzekurayiwa kwevanhu. Ivo pachi zvavamunezero zvichenura asi havana chavati vataura chokuti tingati vanhu vangati naarimai mujuru tine mumwe munhu mutsva. Zviri kuita seunge iyi ZANU-PF yakare.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCoalition Against Corruption vateri mutsvanga vanoti amai mujuru vane dambudziko rekuti vakanga vari muhurumende yeZANU-PF yavanoti yakashungurudza vanhu kwenguva yakareba.
Ndifunge kuti vanhu vangaite marema nekutadza kuona kuti mai mujuru munhu anga achidya nekushanda neZANU-PF. Saka ndioni kuti pangava pane chandingati chachinja nekuti munhu aivemo kubva 1980 achisenza achibata nebato reZANU-PF.
Zvichakadai mupepeti webepanhau rethe Observer vaBarnabas Tondlana vanoti amai mujuru vanofanira kubatana nemamwe mapato anopikisa kana vakamira pachokwadi kuti vari kuda kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe kubva mumadhaka mazviri.
Kana mai mujuru navaTsvangirai vakabatana vane mukana muhombe wekubvisa vamugabe kubva pachikara. Nokuti tinofanira kuona kuti vanhu havafanhi kurwira mhembwe vasati vaibata, kurwira chitaka chemhembwe vasati vabata mhembwe yacho.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa akapinda musarudzo dzemuna 2018 asina kubatana zvinopa ZANU-PF mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi. Zvichakadai vatsvangirai naamai mujuru vakabuda pachena kuti nharurano idzi hadzisati dzatanga uye vatsvangirai vakataudza vatsigiri vavo kuti vagadzirire kupinda musarudzo dzemuna 2018 vakazvimirira sebato reMDCT kunyange hazvo mapato ese anopikisa hurumende achiti akazvipira kubatana pamberi pesarudzo dzemuna 2018 hapana chinobatika chaati aita panyaya dzenhaurirano dzekumba mubatanidzwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa eMalawi anoti vanhu vane chitsama vakapisa varume vanomwe vakafa vachivapomera mhosva yekuita zveuori mushure mekuwanikwa vaine mapfupa evanhu. Mukuru wemapurisa mudunhu reSanje riri kuchamhembe kweMalawi vaKibi Kaunga vaudza vatori venhaunhasi kuti vanhu vemudunhu iri vakaunganidza varume ava nezuro ndokuvapisa nemoto. Mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi asi hapana ati asungwa.
Vezvematongerwo enyika vari kuenda kudare repamusoro-soro vachipikisa kusarudzwa kwavayoweri Museveni semutungamiri weUganda. Vakapinda panhamba yechitatu musarudzo idzi vaAmama Mbabazi vasvitsa mapepawo kudare iri vachiti vanhu vaityisidzirwa uye sarudzo idzi dzakabiridzirwa. Vakapinda pachinzvimbo chepiri vaKiza Besije vanoti vanoona nezvemukati pamwe nekudzivirirwa kwenyika vakavatadzisa kusvitsa mapepa avo nezuro sezvinodiwa nemitemo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vaBesije vanogona kubvumidzwa kusvitsa mapepa avo kudare iri ndokana vakabuda negwaro renyunyuto pamabatirwo avakaitwa. Rurimi rwechinu runotaurwa nerumwe rudzi rudukuduku runowanikwa mugwenga reKalahari South Africa rweKomanisan runonzi rwatarisana nekuparara zvichireva kuti vechikuru vashoma-shoma vachiri kutaura mutauro uyu vakapera kufa vose ndiko kupfigwa kwemusuwo werurimi urwo. Vechidiki verudzi rwechiKomanisan vanonzi vave kutaura mimwe mitauro inosanganisira Afrikaans asi vachisema mutauro wavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemabhaisikopo chiri muSouth Africa vaDevson Mudzingwa nevamwe vavo vavanobata navo mukambani yavo yemvura yaAfrica Production vabike bhaisikopo rinotarisa nezvehondo iri kurwiwa nechimwe chizvarwa cherudzi rweKomanisan yekuedza kuponesa mutauro wacho. Bhaisikopo iri iro rinonzi Lost Tongue riri kutariswa kuparurwa mwedzi uno muNew York muno muAmerica pamwe chete nemamwe mabhaisikopo ekunze kwenyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Nastine Hurukuro navamudzingwa kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pebhaisikopo ravo pamwe nemamwe mabasa avari kuita vari muSouth Africa mavagere.
Bhaisikopo rinonzi Lost Tongue rakatitorera makore anopfuura matatu kuti tinge tinoripika. Bhaisikopo iri rinotevera mwanasikana anonziye Helena Steenkamp anogara munzvimbo inonzi Andresville kuKalahari Desert uko kwaanogara vanozikamwa sokuti maKomanisan. Komanisan vanhu vari pasi peboka riya rinonzi vanhu veSan vamwe vanotaura vachiti maBushmen. Donzo renyaya ikati dingindira remufirimu reriri nderekuongorora kufa kuri kuita mutauro wavo, mutauro wavo nemakore anoita zvuru makumi maviri nemashanu 25,000 years uchinge wavapo, asi kuti pasara nevakuru vatana vanosvika ivo vatatu vanokwanisa kunge vachitaura mutauro uyu. Vamwe vose vari kutaura mutauro weAfrikaans. Saka Helena akanga achitora matanho akasiyana-siyana kuedza kunge achidzidza nokutora mamatanho ekuti mutauro uyu usafa utange uchienda panenge pachienda vakuru ava vatatu vasara vachitaura mutauro uyu.
Harisi basa raifananga richiitwa here nehurumende yeSouth Africa kuchengetedza mitauro?
Hurumende nedanho rainofanira kunge ichitauro kuti inge inochengetedza mutauro uyu. Ende uye mudhokumendari umu munobuda nyaya dzakaita seidzodzo, vamwe vacho vekunzvimbo iyoyo yeKalahari vachitaura kuti hurumende ingada yakatora matanho ekuona kuti mutauro uyu semimwe mitauro inotaurwa munyika yeSouth Africa yakafanana naisiZulu, isiXhosa, Venda ingada yakaitwa official language. Uyewo zvikoro zvekudunhu iroro revanogara vanhu veKomanisan ava zvakange zvichidzidziswa mutauro uyu. kwete kuti pange panodzidzwa mwe mitauro yakafanana ne Africans nechirungu uye zvatakaona mudokumentari roro pane mukuru vakatangawo chikoro chavo sepamba pavo kuseri kwemba kwavanodzidzisa vana nemusomugovera kuti vauye vadzidza mutauro uyu asi hurumende haina kunge yada kubatsira chirongwa ichi kuti chinge chinosvika pakusimudzirwa nemari kuti pave kwechikoro chakakura chekuti vana vadzidze mutauro saka hurumende vanoti yakabe chikoro wayo kwavo kuti inge reosimudzira mutauro uyoyu
riri kutambirwa sei baisikopo renyu iri
baisikopo ratatanga kunge tichobudisa iko zvino richangotipedza tinofara nemagamuchiro ariri kuitwa nokuti pokutanga tisati aribudisa kudhirinde kuvanhu pane vanhu vatakapa kuti vange vachiona vatipe mafungiro avo vazhinji vacho pavaitipa maonero avo vaiti vasvika pakukashamara kuti izvi zvinhu zviri kuitika kune mamatunhu here
vamudzingwa chizvarwa chezimbabwe asi nemanzwiro andaita nehurukuro yatiri kuitai munenge muri kunyanyoorerekera mukushanda muchitarisa zviri kuitika munyika yesouth africa sei makasarudza kudaro
tikati kusarudza asi kuti pamwe izvo ndo zvinosarudza zvinongoda kuziva vateereri zvimwe ndezvokuti nemabasa atiri kuita emadhokumendari akawanda emuafrica donzvo redu seungano rekuti tinge tinotaura nyaya yeafrica kwese kwangoitika chinhu chatokwanisa kunge tichiita chiri muafrica tinondoita so pari zvino pane madhokumendari mamwe atingati mashanu anofanira kunge achipera mukupera kwegore rino rimwe zvakare riri musouth africa rinonzi ditirupa kozia riri kuswaziland kozia rimwe rekulisutu rinonzi headboys kunyika yezimbabwe tine dhokumendari ratiri kuita ratange tiri kuita kubva mugore ra2012 gore rinotoratidza kuti tinge tinoripedzisa dhokumendari rori rinonzi bitter sugar idhokumendari ratinge tichinge tichisima kunzvimbo yechisumbanje pedo nokuchiredzuko vakati pedo nechipinge kuri kutorerwa vanhu minda yavo kuti parimwe nzimbe inozogadzira biofuel
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vadevison mudzingwa vari parunare mujohannesburg south africa kana muchida kunzwa hurukuro yedu navamudzingwa yakareba endai pawebhusaiti yedu yeshona inoti www.voashona.com
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc
vanhu vakawanda mudunhu remanikaland vanoti vakatarisana nenzara inotyisa sezvo zvirimwa zvavo zvisina kuita zvakanaka nepamusana pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze mutoro wedu wenhau patricia mudadigwa anotipa nyaya inotevera
vagari vekumarange chakohwa pamwe nekuhot springs mudunhu remanikaland vanoti vave kurarama nemichero yemusango mumwe wevagari ava vatimothsigauke vemudunhu rekwachakohwa vanoti havasati vatanga kuwana rubatsiro rwezvekudya mudunhu ravo
takumuno hamuna tiri padraut hamuna nechiro takade kuedza kudai mafondechini zvimwe zvinoita hamuna izvozvi zanti upona ngenyii nyii munoziya mutiya unode zvino tinongera nguva kuendekotengesa kapu 5 rand pamashopu ukaonga kuiti 3 dollar utengesa 5 kg woendekoziya nemhuri hamuna chikafu vamwedu muno tiri panzara yakashata handitatangombozviona kubvira ndakabarwa 73 years old hatisi kumbobvira takaone nzara yakadai ngeiyi nemvura mwaudzi hamuna nguva yafebhuary kudai ndiyo nguva inotorwa vanhu mwaudzi
mumwe mugari wekumarange vaelisa chibuwe vanoti vari kurwadzikana zvikuru nevana vari kutadza kuenda kuchikoro nepamusana pekushaya chokudya
nzara yatoshata munharaunda mwedu vana vachaende kuchikoro vana vakanyaende kuchikoro havana chaanodzidza ngokuti vanonga vachitokutsira vanonga vasina chikafu chavanonga vacho saka vanonga vatonetseka chikafu muno hamuna zvachose patoite dambudziko guru renyaya iyoyo
kunyange hazvo hupfu huri kuwanikwa muzvitoro zvemunharaunda iyi muzvare Abigail Chibuwe vanoti havana mari yekutenga hupfu hwemuzvitoro uhu
nyaya dzechikafu muno mudzakatooma mune nzara kwayo nzara isina kana pamwe petinobata hapana kana chimwe chetinoita hapana kana pamwe petinoone mari tine nzara chaiyo yakakura anhu arongorama ngekundotize zvaiita mawekers aiuya otenge huku votoenda wokotenga kachifa ichi pamwe kachifa ichi pamhuri yakawanda hakaseri hapana chemunoita pamwe kukurunge bota kwakuzha kana bota remauyu totokurunga totoriya ano unosvika zvekuchikoro katoti bezwe hakachatozvi zvinotaura ticha katoremba kobve miromo inenge yakati papata kuoma
nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti kuchinja kwemamiriro ekunze ndiko kuri kukonzera kusanaya kwemvura zvakaringana uye kupisa kwakanyanyisa kuri kusiya zvirimwa zvizhinji zvatsva Nyanzvi dzinoti kupisa kwakanyanyisa uku kana kuti El Nino hakusati kwamboitika muZimbabwe kwemakore makumi manomwe nemashanu uye kuchasiya gohwo regore rino rakadzikira zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa negohwo regore rapera. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu munyika vanoda rubatsiro rwezvekudya, asi nekubouka kwehomwe yenyika Zimbabwe iyo inoda mari yechikafu inosvika bhiriyoni nemazana mashanu emamiriyoni emadhora inogona kutadza kupa chikafu vese vanoda rubatsiro. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakatara nzara sedambudziko rakaipisisa munyika vakakurudzira masangano anobatsira kuti abatsire nepaanogona napo pose kuwanira vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuMarange, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League rino razivisa kuti mwaka mutsva wegore rino uchatanga svondo rekutanga rakubvumbi. Senzira yekugadzirira kutanga kwemwaka wenhabvu, chikwata cheDynamos chinoti chiri kusimuka mangwana chakananga kuMalawi, uko chichanotamba mitambo yekuedzana simba nezvimwe zvikwata zveikoko. Sachigaro wechikwata ichi vaKeni Mbaiwa vanoti chikwata chavo chichange chichitamba nechikwata cheChicken Inn mumutambo wavo wekutanga muPremier Soccer League. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tatamba nechikwata chinonzi Chicken Inn chikunotambira kuBulawayo. Tatanga neaway game ndochachanotanga musi wa2 April.
Takatarisa kuti pari zvino mune murayiridzi mutsva uyezve tiri kunzwa kuti mune vamwe vatambi vakabva kunze kwenyika. Zvinorevei izvi kuchikwata chenche Dynamos?
Taona isu zvakakodzera kugadzirisa makaita kuti bhora redu risasimuke zvakanaka sizini yapera ya2015. Takaona kuti taeremerwa nenyaya yekuti tatisina koshi ainyatsokwanisa kurayidza vatambi zvinoita, uyezve taisina vatambi chaivo vanonyatsotamba zvatinofungira kuti tihwine. Ndosaka takakundikana, saka takaona kuti zvakakodzera kuti tiunze vanhu vanokwanisa kusikozadzikisa nzvimbo idzo.
Zvii zvamuri kuita mukugadzirira mitambo yenyu ichange ichitanga mwedzi unouya?
Ndikati kubvira kuuya kwakaita koshi hasati tazorora, tanga tiri kungoita mafriendly matimu zvakasiyana siyana. Takatamba neinonzi Cabooreas yekuZambia, tikaikunda takarova 2-0. Izvezvi tiri kusimuka mangwana kuenda Malawi kunotamba netimu dzekuMalawi, tinotamba 2 games, todzoka musi wechipiri china chacho futi vataenda kuTanzania kunotamba magames. Zvoratidza kuti patinozotanga sizini tinenge tamugeya dzuku.
Sei mafunga imi kuti mutange kuenda kunoedzana simba nezvikwata zviri kunze kweZimbabwe pari zvino?
Ndozvatinofungawo kuti tikamboedzana nezvimwe zviri kunze kwenyika zviri bheta, nekuti kuti titambe nemuno wacho tichatamba nawo hazizonyatsotipa urongwa hwedu hwatoda kuti tinyatsoita. Saka regai totamba nevamwewo tichigadzirireyo vachazotamba navo muno, ndozvataona zvakakodzera.
Pane zvamungade kutaurira vatsigiri venyu here zvingange zviri kuitwa nechikwata chenyu uyo mwaka mutsva uri kuuya mwedzi unotevera?
Ndoda kuvati ngavauye vatsigiri chikwata chavo, varamba vachitsigira chikwata chavo zvavanga vachiita, ngavasagara kumba, ngavauya kubhora vazotsigira chikwata. Ende uyezve tine kochi munyowa nemaplayers manyowani, tingativapei mukana wokuti vagadzirise vachiita kuti bhora yedu igozodaka mangwana. Timbohapa mukana zvishoma shoma, tisakumidze kubva tabva tati hei hei hei, ndozvandokumidza kumhure yeDynamos. Bhora yedu rinonaka maonyero angu handii.
Sachigaro wechikwata cheDynamos vaKeni Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzemari munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Komiti yeparamende inoona nezvemari inoudza chikwata cheInternational Monetary Fund chiri muZimbabwe kuti IMF igadzirise ukama hwayo neZimbabwe kuitira kuti bhanga iri richitanga kukweretisawo nyika mari.
Bhanga guru renyika rinoburitsa mashoko ekudzikamisa hana dzeveruzhinji kuitira kuti vasarohwe nehana vachifunga kuti mari dzichashayikwa mumabhanga.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, tokusiyai mina Mavelas Mhlanganya uye naChris Gande.